Varimi ava vanotivave kutyira goho ravo kuti richadzika zvakanyanya sezvo mushonga wekuraya makonye ari kudya chibage chavo erudzi rweamiwemu uri kuvadhurira. Mumwe murimi anorima kuEast Range kumakonde vaoliasa pausipo avo vanga vachitenga mushonga weMark 10 unouraya mhando dzemakonye ose vanoti goho ravo richadzika nekuda kwemakonye.
Munda mangu ndaisa nemesisi pamwe chete nemakini zvichitsvati makonye angu akwanisire kurohwa bcause kune mamwe akanzi maamuweni nemamwe handisi maziva kuti anonzi machesa kana isi ichazoma saka pamushonga wandatenga ndaitira kuti zveshe zvikwanise kuurawa nemishonga iri mu.
Vachafa usipo vanoti makonye eamiweni ariko anodya ari mukati mechibage zvinoita kuti asaoneke nekukurumidza. Izvi zvatsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba vaJohani Mapeka vanoti makonye akanyanya kuwanda nguva ino yekupisa. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vamwe varimi vakawanda kubva kumaprovhinsi emasvingo Mashonaland Central, Mashonaland East neMidlands vari kuchema chemawo nemakonye emuchibage. Amai jiti vanoti gonye rechibage rashungurudza varimi zvikuru vachiti rinowanda kana kunze kuchipisa uye rinouraya mwoyo wechibage kana kupinda mumuguri uchiri mudiki.
Gonye rashungurudza varimi zvikuru. Gonye rakapinda muno munyika tichibva kunze paya patinotakura mbesa zvekudya kana zvinhu zvine chekuita nezvirimwa. Nyika zhinji havatenderi mbesa dzinobva kunze kusanganisira muno muZimbabwe. Gonye rinonyanya kuwanda kana kunze kuchipisa kana kuti mvura iri shoma uye rinouraya mwoyo wechibage kana kupinda mumukuri uchiri mudiki.
Mukuru webazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Sianeta Makanza vanoti makonye ari kuwanika munzvimbo shoma dzinoti Hurungwe, Makonde, Sanyati neZvimba asi haasati anyanyisa kuwanda sezviri kutyirwa. Amai Makaza vanokurudzira varimi kuti vatarisise makonye muminda uye kusirita asati awanda. Vakurudzirawo varimi kubvisa sora muminda senzira yekuderedza makonye muminda. Amai jiti vanoti varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuti vazobhadharwa kana varasikirwa nezvirimwa zvavo nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kudyirwa zvirimwa nemakonye.
Mainsurance akanaka nokuti anobatsira varimi kana vachinge vawirwa nedambudziko mumunda kuti vawane cheuviri vagokwanisa kudzokera mumunda pakare.
Izvi zvatsigirwa nemukuru webazi rinoona nezvemakambani emainsurance reInsurance and Pension Commission kana kuti IPEC vaLloyd Gumbo avo vanoti varimi vanofanirwa kutora mainsurance kuti vazobhadharwa kana vaita matambudziko anoshayisa goho mukurima. Vagumbo vanoti pane varimi vashoma vane mainsurance nekuda kwekusashambadzirwa kwakakwana kwemainsurance munyaya dzekurima. Ruzivo rushoma rwevarimi maererano nemashandiro emainsurance ezvekurima pamwe nekusavimbika kwemakambani anopa insurance kuzobhadhara varimi kana vawirwa nematambudziko anovashayisa goho. Vagumbo vanoti bazi reZimbabwe Partner to Development Agriculture Insurance rakabatana nebazi reInternational Finance Corporation riri pasi pebhanga guru repasi rose reWorld Bank mukuedza kuita insurance yekuti varimi vekumaruwa vapiwa mari kana zvirimwa zvavo zvatadza kusvika nekuda kwenjodzi ine chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Chirongwa cheIPEC chiri kutsigirwa neISC muZimbabwe ndechekutanga munyika uye chiri kubudirira munyika dzachiri kushandiswa dzakaita seCameroon, Mozambique, Nigeria, Senegal, Zambia, Ivory Coast nedzimwe nyika dzemuAfrica. Asi varimi vakawanda vekumaruva havana ruzivo rwakawanda nechirongwa cheISC neIPEC. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.